Mumwewe chidiku yangu sudomane stare kutiropa anowe mdzidzi ati akafarane matano akataurwa na wachina masa ikuyebza kudereza marino shanswa ni urumende kusanganzira kumiswa kwema youth officers basa. Ropa ati akafadzwa nenyaya yekuti vachina masa vakabuda pachena vachitaura kukosha kweshikoro zvinodzidzisa mabasa emaoko kana kuti vocational colleges sezvo vechidiki vakawanda vasina mabasa. Asi anoti anoshishikana nekusabuda pachena kwavachina masa panyaya yerubatsiro runopiwa vadzidzi vekuzvikoro zvepamusoro.
Vazhinji havasi kukwanisa kuenderera mberi nedzidzo after O level ne A level nekuda kwemari, saka maVTC aya anogona kubatsira mayouth akawanda kuti awane mabasa emaoko avangazviitire. Asi pasina kunyanya ndijekera, inini seyunivesity student ndiri under tertiary education, chii chaiitwa for my students ari kumayunivesity muzimbabwe? Dai vapa atarisisa, vapa ongorora.
Mumwewo vechidiki Muzvare Musasvanda vati vanotambira urongwa hwakaturwa navachina masa nemufaro, asi vati hurumende inofanirwa kuve neurongwa hwakajeka hwekubatsira vechidiki vanoda kuita zvemabhizimisi kuti vawane rubatsiro urwu kusingatariswe kuti munhu abuda mumbamani.
Kufara zvikuru nenational budget yakaanonziwa neshure, especially nyaya yekukatiwa kwemakosi, asi chakanyanya ndifadza nyaya yefunding yemavocational schools. Kukosi vazhinji maiti takanyora mufomu fomu wakanyora mafomu 6 asi tasisina mari yekuti tirambe tichienderera mberi, satata ngogarawo murodhi nemudzimba.
Mukuru wesangano reZimbabwe Organization for Youth in Politics vankosi Lati Moyo vanoti nyaya yekudzingwa kwemayouth officer inyaya yakanaka zvikuru, sezvo veruzhinji vaigara vachitsutsumwa kuti vanhu ava vaive vasina basa ravanoita kunze kwekushandiswa mune zvematongerwo enyika. Vati vanoimba kuti urongwa hwavachina masa haungogumira pakutaura chete.
Inyaya yakanaka zvikuru nokuti inyaya yatakagara tichitaura isu sesivhisari kana seruzhinji rweZimbabwe kana tamasangano akazvimirira chiti no, imwe expense kana kuti burden yangachipiwa mataxpayers nehurumende yavamugabe yanga isiri necessary, saka move iyo yakanaka.
Mutauriri webato rezapu variwo mumwewo vechidiki vaipitule Maposa vatsinirawo zvimwe chete vachiti hurumende inofanirwa kuenderera mberi nekubvisa vamwe vanhu vanohora mari vachinzi vashandi vehurumende asi ivo vasina basa ravanenge vachiita.
Tagara tichingotaura kuti vanhu ava vana basa ravari kuita except kuti vachisidzire vanhu kunyanya nenguva yemaelections. Saka idanho rakanaka ratorwa nehurumende kuti vavamise basa sezvo vagara vangasina zvavo zvavanga vachiita.
Mutauriri weboka revechidiki mubato reMDCT vaBrian Dube vati maonero avo ndeyekuti kubviswa kwemayouth officers kune chekuita nemakakatano ari mubato reZANUPF, vachitiwo hurumende yeZANUPF inofanirwa kudzidza kuita zvinhu zvakakoshera veruzhinji kwete zvekuti iyo ikwanise kuramba iri muutongi.
Ndongoona sekuti chikonzero chavabvisigwa ndechekuti vazhinji vacho vemayouth service vanga vari maG40 ndozvavabvisigwa, kwete nyaya yekuti vari kubvisigwa kuti zvine expenditure nokuti vanga vagara vasingambofaniri kuvapo kubva pekutanga.
Vadhuve vashorawo nyaya yekuti mauto nemapurisa ndemamwe mapazi akanzi achapiwa mari yakawanda kudarika mamwe, vachiti havaone chikonzero chekuita izvi sezvo nyika iri murunyararo. Muurongwa hwavakatura nezuro vachina masa vakakoshesa kuti hurumende haifanirwe kushandisa mari yakawanda, vakataurawo kuti nzendo dzekubuda kunze kwenyika dzinoitwa nevakuru vakuru vehurumende dzichave shoma sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.